mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kurume 24/2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro inyaya dzekuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vatinotandara navo live paFacebook page yedu, ndinoti tichakuzivisai patinotangidza zvekare. Ini ndini Tanoni Kawande ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inovhara zvikoro mushure mekukurudzirwa nevarairidzi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi ratanga kuratidzira kuti kurukota rinoona nezvemari vamuturi nuve vabviswe pabasa. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro zvizhinji zviri kuvharwa nhasi sekurudziro yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mushure mekunge mamwe masangano ezvavadzidzisi akurudzira kuti zvivharwe nekukurumidza kuitira kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Zhou.
Chirwere chavamo muZimbabwe. Tuesday yakataurwawo ndeongoti by Tuesday hapana chikoro zvikuru sei zvamaboarding zvinofanira kunge zvine vana vachiri pachikoro, asi vana vakatotanga kuenda paweekend. Saka zvinhu zvatinonazvo kuti zvifambe zvakanaka. Isu nevana vedu hatinetseki nokuti vangadini, vanotoenda izvi zvakatohwo minimum homework yongoti vakwanisewo kutinge vachibetsereka vari kudzimba. Asi aingokurudzira hurumende zvikuru kuti itore mukana uyu wekugadzirisana navarairidzi zvikuru sei zvinyuto zvinavarairidzi zvemari kuti zvipere panguva yei vana vanenge vakavhara zvikoro nemhaka yedenda iriri. Asi nyaya yemasalaries navarairidzi yoenda mberi, hurumende yokwanisa kubhadhara varairidzi mari inoenderana ne520 iyo yavaitambira 2018 kuitira kuti panongopera chirwere ichechi hatichanetsani nenyaya dzemari, nokuti tinoziva kuti hurumende dambudziko rayo ndeyekuti kana vana vakavhara zvikoro haidi kutaurirana navamiriri vavarairidzi. Asi taiona sekuti iyo inguva yekuti vanhu vasangane since vanenge vari vashoma tichitora macontent measures kuti tisatapurirana chirwere, asi tichitaurirana maringe nekuti zvikoro pazvinozovhurwa zvivhurwe mune zvakanaka, panekuti tinozotanga kuda kunetsana zvikoro zvavhura toedazo tinoshandisa vana kumanegotiation. Isu tingodawo kuti hurumende inge yakasunguka nguva yese kutaura navarairidzi tichipedzerana nyaya yedu yekuti mari yakarijuswa nehurumende pasina kutaurirana kubva $520 kuenda $100.
Asi nekuda kwechirwere checoronavirus hazvinetse here kusangana manje Dr. Zhou pachiitwa hurukuro?
Handioni kuti zvinganetsa kusangana pachiitwa hurukuro nokuti tese tinoziva kuti kune chirwere. Saka tinongoendawo takapfeka mamaski iyo, totsvaga masanitaizawo, toenda murumu inenge yakasiritwa. Kana tiri vanhu vanoda kuti tironge tichitarisa mune ramangwana uyezve nekure kwatinoenda, handioni kuti zvinganyanyonetsa. Tinongotorawo maprecaution measures totaurirana zvakanaka. Even kuitsa padande mutande chaipo tinokwanisa kuenda tese padande mutande tichitaurana tichipindura tikawirirana. Kana tine chido chokuti panozopera chirwere zvikoro zvinge zvichivhurwa pasina kurwisana.
Totarisawo iro danho rekuti zvikoro zvivharwe rakakurudzirwa nesangano renyu kunyanya, muri kuona sei? Nekuti tiri kuzoona kuti pasina nguva munyika mabva mapinda chirwere ichi.
Ndinoona sekuti takagona zvikuru. Ndo zvataingotaura kuti fungidzirai kuti dai vamunangagwa takaita zvaidiwa navamunangagwa kuti ngatimbomirai 2 weeks denda irai kwanza kudo spread zakanyanyisa nokuti muzvikoro macho hamutorina mvura kana kugeza maoko matepi anga variko maebeneria kuti mvura hakuna kumareserva hakuna saka kai mwana hwana aingobata tepi uye zvino kuenda kuzvikoro kwevana vachikwitira makombi zvaitopa kuti denda iri ripararire zvikurusa saka ndinoona sokuti takava nomuono wetiza wokuona zviri mberi tikaonesawo hurumende iyo yanga yarasika yaita mateya asi tinongotenda kuti nyange vakanonoka kuona vakazoonawo vakabvumirana nesu asi ramangwana tinongoti dai hurumende yagara ichingoti isaita zvinhu isina consulta iite zvinhu zvinenge zviri product yenegotiation neconsultation ndo zvinopa kuti zvinhu zviendeke pane kuita humbimbidoga sazano ndoga wakasiya jira pamafisi.
Mutungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Zvichakadaro, sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti ratangidza kuratidzira rakanangana nezvinhu zviviri. Mutevedzeri wemunyore mukuru weAtus va munyaradzi masiwa vakudza Studio 7 kuti kuratidzira uku vanoshedza nezita rekuti Edu Protest kwakanangana nekuti varairidzi vawane mihoro inoita kuti vakwanise kuchengeta mhuri dzavo. Vamasiwa vati chimwe chinhu chikuru chavari kunangana nacho ndechekuti gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube vabviswe pabasa nekuti vanhu veZimbabwe havakwanisi kuramba vachitambisa mari yekuvabhadharira kugara muhotera vachiita basa renyika. Tabata vamasiwa tikatanga nekuvabvunza pamusoro pekuratidzira kwatangidzwa nesangano ravo.
Tatanga isu sesangano reAtuzi kuratidzira ti maringe nekusagutsikana kwatiri kuita vadzidzisi muZimbabwe nemabatira ari kuitwa basa negurukota rezvemari vamutuli Ncube. Tatora zvakare mukana uyu kufamba muvagari vemuZimbabwe tichivadzidzisa tichiita awareness maringe nechirwere checoronavhairasi icho chatekeshera pasi rese tichivadzidzisa kuti vagari vangazvichengetedza sei kubva kuchirwere checoronavhairasi. Asi zvazobuda zvakare kuvagari vemuZimbabwe ndezvekuti izvo vese vanga vachitaura nerimwe vanga vachitaura vakabatana vachiti ivo aiwa vamutuli Ncube yakwana nguva yekuti vasiye basa. Vamwe vanga vachipa nyaya dzakafanana nokuti vamutuli Ncube vanogara muhotera vachienda kuSwitzerland kumaweekends namaholiday kunoonana nemhuri yavo. Asi isu vana vemuZimbabwe tichitambura saka vanyora nyunyuto dzavo vabereki tichadziendesa kuhurumende ticharamba tichiratidzira kubva nhasi kusvika nemusi wechishanu kuratidzira uku kuchange kuchienderera mberi.
Vamasiwa mungatitaurirawo kuti chii chamunenge muchiita paEdu Protest iyi uye ndezvipi zvimwe zvinoitwa nesangano renyu pamusoro penyaya iyi?
PaEdu Protest, Atuzi yakanangana nokusevha education muZimbabwe. Education yaenda kumarara muZimbabwe kana takazvitarira vana vadiki vari kunzi vatenge matextbook, vana vari kugrade 0, vari kugrade 1, izvo zvinova zviri kushungurudza vabereki pamwe chete navadzidzisi. Mudzidzisi achakwanisa kudzidzisa mwana nokuti mwana hatorina textbook racho. Saka vadzidzisi vari kuzviona zvakafanira kuti seAtuzi tisu tinotokufanira kumira kuti tiseve education yedu kuti isaparara muZimbabwe.
Sei varairidzi vachikurudzira kubviswa pabasa kwava mutuli Ncube?
Pakapinda vamutuli Ncube pabasa vakauya nekubvisa mari dzedu kubva kuma US dollar ataitambira savarairidzi. Taitambira mari ingaita iyo 450 to 500 US dollar. Vakauya iyo vakati bondi ne US dollar zvakafanana. Ndipo pakatanga nhunha dzedu, ndipo pakatanga kusawirirana kwedu isusu vadzidzisi navamutuli Ncube. Vamutuli Ncube vakaunza bondi. Bondi iro rinongova humbavha chete hwakaitwa navamutuli Ncube. Vakatibira mari dzedu dzataitambira dziri kuma US dollar kusvika taakutambira 35 US dollars yakaiswa kuma bond ichinzi iyo ma US dollars ndokusaka vadzidzisi vasina inkumira na vamtulinguwe ndokusaka vadzidzisi vakukonana na vamtulinguwe ndokusaka vadzidzisi nhasi uno vachiti aiwa vamtulinguwe vakafanira kuti vadzokere kwavaigara kuSwitzerland vamtulinguwe vakafanira kusiya basa nhasi kwete mangwana.
Mutevedzeri wemunyori mukuru weAtus vamunyaradzi Masiwa vari parinhare kuHarare neStudio 7. Kunyange hazvo hurumende iri kuyumbisa kuti haisi kuzotandanisa vanotengesera mumigwagwa zviri kunze kwemutemo. Rimwe sangano revanotengesera mumigwagwa muguta reHarare rinoti nhengo dzaro dziri kushungurudzwa nemapurisa. Mutauriri wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe vaAfias Shoshe vauta Studio 7 kuti nemuvhuro vamwe vanotengesa mumigwagwa vakatotadza kushanda vachitandaniswa nemapurisa. Asi mukuri werimwe sangano revanorarama nekutengesa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti nhengo dzavo hadzisati dzave kukanganiswa mashandiro adzo, asi vari kuona vanochinja mari mumigwagwa vachisungwa nemapurisa. Nemuvhuro gurukota rezvemabhizimisi Badiki Amai Simbiso Nyoni vakaudza vagari vemubhulawayo kuti hurumende haisi kuzotandanisa vanotengesera mumigwagwa ava kana vachitengesedza utsanana munzvimbo dzavanoshandira senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumapurisa pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na vaWadzai pamusoro penyaya iyi.
Zviri mumigwagwa ndezvekuti ava nechirongwa chinenge chatangwa nemapurisa ezrb chokutagita avo vari kuita mamanichenja. Tinofunga chirongwa changa chava newiki chatanga, ndofunga munotondera vakasetwa komiti naminista ofinance yokupinda nenyaya idzodzo dzevanochinja mari. Ndo atakaona pachiwan mapurisa ari kuenda mustreet, but ndisiri kuziva hangu kuti zvinoita kuita here nemamesures kana nekurudziro iri kubva kuhurumende kuti vanhu vasange vakaungana vakawanda. Izvo hatisati tanatokunzwa officially, but tinoziva kuti kwanga kune operation iyoyo yokubvisa vanochinja mari mustreet.
Imiwo seboka revhiset, zvii zvamuri kuitawo kukurudzira nhengo dzenyu kuti dziitevedzerewo kurudziro dziri kupiwa nehurumende nemakanzuru nemamwe mapoka ose munyaya dzekuchengetedza utano senzira yekudzivirira kupararira nekutapuriranwa kwecoronavirus?
Isu seboka tiri kufamba tichikurudzira vatinoshanda navo kuti vateedzere matanho ari kutorwa nemaautorities nehurumende nemamwe mapazi hurumende ichiri makanzuru kuderedze kupararira kwechirwere checovid-19. Chirwere chakashata chose, tikuona patova nokurasikirwa kweupenyu. Saka tinoramba tichikurudzira mamembazi yedu kuti ashande pakachena, aite nezvese zvavanokwanisa kuita kubatsiridza matanho ari kutorwa neutungamiri hwenyika kuti tideredze chose yatinoda tinogona kusangana nadzo nechirwere. Tinoziziva kuti zvakatikosha munhu wese kuti tinge tichishandira pakachena uyezve tichibatsira kusaparadzira chirwere ichi chadai kutinetsa. Saka ndourongwa hwatinahwo sevhiseti, ende tirikushanda nemakokawo akawandawanda kusanganisira makanzuro.
Avo vange vari mukuru wevhiseti vaSamuel Wadzai vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mudaily News, mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa varambidza kufamba-famba kwevanhu vose muSouth Africa kwemazuva 21 kuti nyika iyi idzivirire kupararira kwechirwere checovid-19. Mudaily News makare Mune nyaya yokushaika kwa Zororo Makamba uyo akave munhu wekutanga kufa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe. MuNewsday, mutungamiri wesangano rinomirira vanachiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Zakada, vanoti vari kufunga kukurudzira nhengo dzavo kuti dzidzikise mashandiro adzo pamusoro pekushaikwa kwezvidziviriro zvinodikanwa mukurapa vanhu vane chirwere cheCovid-19. MuHerald, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varamidza kuungana kwevanhu pamabhawa munzvimbo dzekutiwira nezvemitambo kuti kuri kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Vamunangwagwa vati mabhodha ose avharwe kunze kwekupinda munyika kwezvose zvine basa guru munyika. MuChronicle, vashandi vehurumende vari pasi peApex Council vari kuda kuti vashande vari kudzimba dzavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukase, mamukase kubva Studio 7. Ndoda kumbobvunza wavo vanhu vezano vanenge vanachiwenga. Vanachiwenga nababa vanonzi Mnangagwa vakambotaura pamusoro pemadhokta Chiwenga chishoropodza madhokta chiti madhokta mareba hapana madhokta mareba. Saka ivo zvevagwara vavamaizva kuChina, saka isu tikarwarawo ngavati maizoka kuChina nemari dzenyika. Vanotongoda kungoziva bozi muZimbabwe hamutorina kana upenyu, ende korona zviyatanga kudai tatokuwara, ende tatokuwara. Ipapoka dezvaigona Mnangagwa nezano yake ngavambobvawo pachigaro timbozamawo zvinyowani pamwe tingakwanisawo kurarama.
Masose vanamukoma Jonga, vanamukoma Mike Hove papo mosina vana Dhube gurupu rose rotipa nhume dzinawo dzinonaka. Varume, ndode kutenda hangu zvinoitwa naMwari mukati moupenyu hwedu kuti kana Mwari vakatsama munhu wese anofanira kuziva kuti Mwari vakatsama. Hazvina ndichikumbirisa kuti dai vamunangagwa vaikwanisa vaitenda South Africa itore province, itore Zimbabwe seprovince, one of the provinces, because muchaifuwa muZimbabwe nenyaya yekuti hamuna sanitation, hamuna hygiene, hamuna kana zvokudzivirira chirwere ichi chirwere checoronavirus. Please vamunangagwa dai vaikwanisa, for the sake of saving some people's lives, varume vaizotenda kuti South Africa we are mutore this country as one of your provinces, because we are going to die. You see, we are going to die if drastic measures are not going to be taken seriously. Thank you.
Magadini mhuri yeZimbabwe, magadini vashamarari veStudio 7, magadini technical team ye Studio 7, tinokutendai nebasa guru ramuri kuita. Ini ndiri kutaurawo nenhau yemahospitari edu emuZimbabwe maringe necoronavirus. Ndine muzukuru wangu arwara ari kwaMutare uko, ari kungonzwa flu, haasi kuita zvakanaka, atane mazuva matatu. Masymptoms ari kungotaurwa ecoronavirus ndo ari kungoratidza kwaari. Asi chandishamisa ndechekuti pavaenda kuhospitari vaudzwa kunzi hatisi kutombogamuchira manew patients kuno, haana kana kutomboitwa nguva yekunzi angatestwa kuona kuti ane korona here. Asi ada kumboinisisa kuti aiwa zvandiri kunzwa zvacho zvikanzi hatitombodi kana usatombobata kana geti redu apa, zvichodzokai nemurwere wenyu monoita self quarantine muri kumba. Saka ini mubvunzo wangu uri pakuti kana mahospitari vachiramba vanhu, zvipatara zvichiramba vanhu, saka korona yacho ikatongopinda muvanhu, saka inovapedza kavose. Hapana kwokutizira panoti dendo vanga vambotorawo matesti vava nehumbo kuti mune vanhu vangani vane korona kana kuti zvakadai. Haa, zvinorwadza vedu wee. Ini handisi kuti muzukuru wangu ane korona, asi ndiri kutaura kuti kana pane zvinhu zvinongoratidza kuti munhu ane fulufulu mazuva anaa asiri kunzwisa kuti chii chiri kuitika, zviri nani vamutore vomutesta vane chokwadi chokuti ingoriwo ordinary flu kana kuti ikorona, nokuti vanhu tingapera veduwe.
Mangwana nanga pa studio 7. Aimini yangu ndinayo nini pamusoro pe coronavirus inini. Ndiri worried pama ATM apo, handisi kuziva kuti pama ATM nokuti hapana mapreservatives akanyatsoti twasa pama ATM. Nokuti munhu anobvawo kwaane coronavirus kana kuti aine chirwere chakangoda kudaro-daro, anongonosvika paATM paya obaya-baya mabhatani. Saka manzwiro atinoita ndekuti chirwere chai chinogona kungosara ipo paya-paya, umwe wouya futi ipo paya-paya obaya futi. Saka chinogona kubatira futi kana kuti akabaya-baya akatora mari iyeyeyari affected. Mari iyoyo zvakare yatobatira chirwere, saka dai papaonekwa kuti pangaitwa sei pamaATM apo. Ndatenda zvangu, ndine simba mbofana. Ndiri kuno kuSouth Africa kuno, kwakatoipa hakuna kugare kuno.
Magadi vestudio 7, vashamarari vestudio 7, tinotenda nokuti pamashoko kunyika yedu uku. Ndoda kutaura zvangu panyaya yenhangiri yeschool examination. Mari yemaexamination fee yakazokwidzwa yakazonzi yotopewa yakwira yapa $90 per subject. Wesazve due date 27, izvo zvikoro zviri kuvharwa. Taikumbirawo kuti vati tinzwewo kuti zvakamira sei chaizvo chaizvo, chokwadi chaizvo chaizvo hatizoziva sezvatisi kugarawo munyika mari nida dzokutumira. Saka tinokumbirawo kuziva kuti zvakamira sei. Due date racho hatichanzwisisi, mari dzacho dzakazotopiwa dzikakwidzwa. Saka hatichazvinzwisisi kuti zvakamira sei chaiko chaiko, kuti mari yacho pasubject nedue date racho ichiri 27 uwowere. Vanga vadiwo vaisa pamberi apo kuti kana mari zvaizvozvo yakazokwira vanhu vasina tarisiro, lino yaiswawo pamberi apo kuti vati mari yachona isvakike panopera mwedzi pa vanhu vanenge vaibata mari.
Dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 chiri kupararira zvinotyisa muAmerica sezvachiri kuita kunyika zhinji pasi pose. COVID-19 yauraya vanhu vanopfuura zviuru gumi nezvitanhatu nemazana mana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 16,490, uye pasi pose panonzi vanhu vanozivikanwa kuti vane chirwere ichi vanopfuura zviuru mazana matatu ane makumi manomwe nemasere nemazana matatu ane vapfumbamwe nevaviri 3,708 and 392. Pari zvino muno muAmerica vanhu vanoita mazana mashanu nemakumi mana nevatanhatu 546 vakafa nechirwere ichi, uye vanozikamwa kuti vane chirwere ichi vave kupfuura zviuru makumi mana nezvitatu nemazana mashanu ane makumi masere nevashanu 43,585. Hurumende yeAmerica iri kuedza kutsvaka mushonga nekukurumidza. Tabata Dr. Frank Guni zvekare kuti vatiudze kana mishonga yekurapa chirwere ichi yava padyo nekuwanikwa.
Muchidimbu tingangoti pari zvino hapana mishonga unokwanisa kunzi uripo mushonga wekurapa kana wekudzivirira. Hongu tine maclinical trials kana tine mishonga mitanhatu iri kuenda under clinical trials kana kuti iri kuongororwa kuti inogona kushanda here muvanhu. mishonga mitanhatu iyi yakatestwa yatinoti muchirungu in vitro kana kuti mumatest tube mulaboratory ikaonekwa kuti inokwanisa kudzivirira utachiona uhu but mulaboratory manje homu saka iye zvine izvi yakutanga kutestwa muvanhu kuti tionzwe kuti tione kuti muvanhu inokwanisa kuvabatsira here izvo zvichatora nguva yakati rebei inogona kutora kana mwedzi miviri kana mitatu tichitesta tichiona kuona kuti tingawana here umbowo kana kuti yatinoti statistically significant data inogona kutibatsira kuti zive kuti mishonga iyi ikaiswa mune vanhu inogona kubatsira here vanhu vakawanda. Tikatarisa mukurapa hapana mushonga wokurapa wati wagadzirwa pari zvino. Pane zvimhingampinyu zvakawanda asi hurumende yavatrump yakabvumidza nezuro kuti mimwe mishonga yatagara tichiziva yakagadzirirwa zvimwe zvinhu semuenzaniso hydrochloroquine mushonga unoshandiswa kubatsira muchirwere chemalaria nezvimwe uyu mushonga watinotoziva kuti uri safe kana kuti unogona kushandiswa mune vanhu usingaurayi vanhu saka uyoyo ndoumwe mushonga unogona kushandiswa kubatsira in vitro zvakare mumatest tube malaboratory uri kutaridza kuti unogona kubatsira kurwisa chirwere checoronavirus asi hausati watestwa muvanhu saka hurumende yavatrump yabvumira machiremba nemaresearch facilities anenge edu kuti tiedze mishonga yese nemamwe maantivirals kuti tishandise kuenzanisa kusanganisa mishonga yakati siyanei kuti tione kuti zvingabatsire here kurerutsa marwadzo kana kurerutsa efekti yeutachionahwo pavanhu vanenge vabatwa nahwo ndozvimwe zvirikwa asi zvese izvi pari zvino ichiri muchirungu yatinoti anecdotal kureva kuti hatina umboo huzere hwekuti zvinogona kubatsira vanhu vakawanda saka muchidimbu hapana mushonga wekurapa hapasati pava nemushonga wenhomba asi tiri mugwara rekugadzira mishonga yese iyoyo kuti izobatsira vanhu vakawanda meanwhile vanhu vakawanda vachiri kuramba vachibatwa neutachionahwo asi hurumende yavatrump yatanga kuita zvinhu zvataitarisira kuti nezvakaitwa kare tingadai tisina dambudziko hombe zvinosanganisira kuvandudza kana kuti kutusira kuwanikwa kwematesting kits zvinosanganisirawo zvakare kuvandudza mitemo inoshandiswa nehurumende kubvumira iyo makitsi iwayaya nenhanho dzekugadzira zvinodzivirira machiremba atinoti mappe kana kuti personal protective equipment inosanganisira mamask man95 mask nemimwe nedzimwe hembe dzinopfekwa kudzivirira chirwere ichi nekudzivirira vana chiremba senevarwere hurumende yavandudza mitemo inoita kuti zvipfeko izvozvo zvigadzirwe nekukurumidza nechimbi chimbi uye zvikukurumidza kuendeswa kuzvipatara namachiremba anoshanda nevarwere ava ndo zvimwe zvakanaka zvati zvaitwa nehurumende yavatrump.
Dr Frank Guni vari parunhare muno muamerica nestudio 7. Jakarta nekambo kake kanofadza zvikuru batai mazwi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rataka kuratidzira kuti gurukota rinoona nezvemari vamuturi nquve vabviswe pabasa zvikoro zvinovharwa mushure mekunge varayiridzi vakurudzira hurumende kuti zvivharwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.
Soko izika atesenda